A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this July the 5th, 2018. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Sithandekile Mhlanga.
And today on the Women's Roundtable, we are profiling some of the women taking part in this country's elections, which, by the way, is 25 days down the line. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And the Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday to Friday at 8 p.m. But ladies, as you know, Thursday is your day. Panopachina chemadzimai musakanganwe.
Yebo ke siyatholakala ebulenjini beinternet ku www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, la ku www.voaindebele.com.
And don't forget that we are now live streaming, so you can literally join in the conversation right now. If you haven't liked our page yet, please visit us on Facebook at VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, so you can join in the conversation right now.
Yes, if you are just joining us today on the Women's Roundtable, we are profiling some of the women taking part in the country's elections.
And, Star, as we see, you know, we're now really walking towards the real elections. It's 3 weeks away. Today is the 5th. We've got literally 25 days to go. So we're actually giving an opportunity for ladies, women out there who are taking part in this election, to please contact us so we can profile you. But for now, let's take a listen at one of the women that will be participating in this year's election and see what she had to say.
Inini zita rangu ndonzifera maoka. Ndiri kuhurungwe East Constituency, kumashonal and West Province. Party yedu Patriotic Front, National Patriotic Front, ndo party yedu. Isusu kuwana, tisi kuvimbisa. Tisi kutoshanga kwete kuvimbisa. Kutogadira ma bridge izochi, patiri kutoshanga izochi. Atisi vanhu vaya vanofamba vachiita zvokuvimbisa vanhu. Kana vanhu vacho vanoda kuvhurirwa mvura kune mari ndabhadharwe zinwa tobhatara tobhadhara nokuti taziva kuti takahwina tisiri muofisi vari muofisi havavimbisi tinoita action ipapo pavabereki kana chiri chikoro chinoda kutengerwa marata tobva tatongotenga tobva tatongovapa nokuti tagara tisu totorimo muofisi macho ende vanhu vari kutidaira nokuti vatakamira navo vacho haa murume zvakasa asi murume chaiye chaiye watakamira naye takamira nomunhu wekudzwanira kosa chavari kungoita ivo kuvhundutsira vanhu hatisusu sevanhu venational protective fund hatisi kuvatya zvese mazvipatara zvikanzi kune vanhu varwara tiri kutoenda kuvanhu nyaya yeikonomi yenyika ndeyatiri kuvimbisa kuti ikonomi yenyika isusu kana tikapinda muofisi toda kuti ikonomi yenyika imire zvakanaka tiri kuvimbisa zvakare kuti vefodya varimi hakuna murimi wefodya angarime fodya onyimwa US fodya haitengwi nemabhondi bhondi marara emari tiri kuvimbisa kuti mari iyoyo inofanira kupera musi wa30 patinopinda isusu inofanira kunge kusisina mari nokuti isusu tiri kugadzirira kuti mhuri yedu nhaka vagare zvakanaka nyaya yemasenziya iri kupiwa vanhu varimi vefodya ndo vari kusimudza nyika varimi vefodya nokuti vanowisa foreign currency munyika but vanopedzisira vonyimwa mari iyoyo vakupiwa tumatiki tumasuspense iye ari iye murimi wefodya murimi wefodya akutadza kutenga tractor atadza kutenga mota nemaus ake maus achibatwa achiiswa kuna 40 Street ndohamabhengi emuno muzimbabwe
ndiani ari kutungamira bato renyu ramunotsigira iri
bato redu isusu ari kuritungamirira iye zvino hatina purezidendi isusu kunpf purezidendi wedu isusu ndishamisa shamisa ndiye achapinda paupresidendi tinotora udepiti
Pane vamwezve vangati amai mahoka tinovaziya vachimira mira vari kuzano PF yava Mugabe. Chii chavangazosandura chamakatadza kusandura muri pasi pava Mugabe?
Kwakune hudzvanyi vakatidzinga ava vanhu ava. Zviri zvokusandura zvakawanda zvatoda zvisanduke nokuti mbavha dzanga dziripo. Handi makanzwa ivo pavakabvisa vamugabe vachiti pane mbavha dzakakomberedza vamugabe. Mbavha idzodzo ndodzatatiza idzodzo kuti tisandure kusina mbavha dziriko dzinopinda dziri mbavha ende vakura. Toda kuti vechidiki vana vatakazvara vagodzidzawo mabasa akanaka. Hakuna nyika inotungamirirwa isina vana vechidiki.
Asi ndanzwa muchiti imi muri kutsigira vachamisa, zvinozobatana papi ipapa?
Isusu takatobatana neAlliance because toda kubvisa junda yakabvisa baba vamugabe vachiti baba vamugabe vakura. Ivo vakasara vacho vese hakuna mukomana, vese vakura. Kana baba vamugabe kwaidiwa ivo ndo vaitoba. Nokuti vamugaba vangadi chinhu vari vega. Vamugaba havana kana business ravanaro izvozvi munhu ari kutotambura sapresident anga aripo achifira vana vake.
We're hearing there a star from Amai Sera Mahoka. I think she was very popular in the last government of Robert Mugabe when she butted heads with the then First Lady Amai Grace Mugabe. But now she's saying that she's running for Hurungwe under NPF, but they've made a pact with the MDC Alliance. So she is running under the MDC Alliance, which is headed by Nelson Chamisa.
Yes, and now let's take a listen at another candidate running under the MDC Alliance.
Independent Susan Matsunga, giving you community as a current aspiring candidate, young for the constituents, is the community under MDC Alliance in the way you can come to an advocate in this country.
Zija Murkuvimbisa Vanu, Vemudunu, Irori Ramakamirira.
Zandukuvimbisa Mulanu, Mudunu, Ramakamirira, Tinez Mat. Policy document. We know in this country, we can't afford to be denied. 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 We can't afford to advocate national unity. We can't afford to be denied. The government of national unity. We can't afford to be part of one of the ministers. We can't afford to be denied. 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 Nya inheritance yekuti tikasirwa nevarume tikasara kuti sirikazi. Hatina anotimiririra. Asi ndinoziva kuti vachamisa vakapinda pachigaro. Nyaya idzodzidzi dzeinheritance dzinodzinotirerukira semadzimai. Nekuti tinowanawo kana upfumi hunosara kana murume achingara. Zvakare nyaya yefree education negrade 1-7 inowanika riri bandiko rakakosha semadzimai zvakare. Nekuti zvizhinji zvinotibata semadzimai tisu tinowanika tirisu tinongofesa matambudziko ese machallenges ese. Saka ndiri kukurudzira madzimai kuti tinge tichipuwa dhora nhasi mangwana dhora taenda kunotsakurira munhu, taenda kunotsvairira munhu, taenda kunoshanda mumba memunhu. Asi chirauro chihombe chekuti tinozviraurira tega hove dzedu tinochiwana musi wa 30 July tichinovhotera shanduko. Shanduko iri pana advocate nation chamisa.
We're hearing there from Amai Susan Matsunga of the MDC Alliance.
Let's also take a listen to some women contesting from Bulawayo.
Partnership for Prosperity in Otungamiriguana, Blessing Castilla Muru, in Dirimuno, Lawal Central, Sinota Trotikana, Tikawina, Shunshichara Chicha, Shichaita Sakana, Kana Tikawina, Tika in the Parliament, Chokutanga, and Indian Tishidabuti, Vanava Wani Maba. Those who Shandakatari Sirakunyan. Nezvipatara zvedu muno mutaundi kuti zvichichinjawo matreatment achiwanikwa nenguva yekukurumidza kana munhu asvika.
We're hearing there from another woman participant. Star, over to you.
Yebo ke abasandwa kusixhuma kathesi lamhla siyaqhubekela phambili sikhuluma labazancintisa kukhetho oluzayo. Siyananzelela phela ukuthi ukhetho lolu lusekupheleni kwayo nale inyanga. Asikhulumi ngenyanga ezayo kumbe ngenyanga ezimbili ezizayo kodwa kuyonale. Njalo sesikuviki yokuqala kulinyanga ukuthi sokusela amaviki amabili kuphela amathathu lamalanga amalutshwana ukuthi kube lukhetho. Ngakho ke Abantu sebeqinisa imkhankaso yokuthi bekhankasele lo lukhetho. Sibonile njalo ukuthi ezigabeni zako zeMathebeleleni lakoBulawayo, umsekele wakamongameli umnumzana Constantine Chiwenga kanye lomnumzana Kembo Mohati bayabhotabhota-ke kulezi zigaba bakhankasela ukhetho izolo bebesewange. Sibonile njalo lomnumzana Nelson Chamisa we-MTC Alliance esemvuma njalo egijimela komunye njalo umhlangano ukuthi ayikhuluma labasekeli bakhe. Njalo siyabezwa bonke bethembisa, benika izithembiso ezichiyeneyo. Kodwa-ke lamhla thina siyakhangela ikakhulu abesifazana abakhokhela amabandla achiyeneyo-ke lapha ukuthi bona bayenzani. Sizakhangela-ke abancintisa ezigabeni zokudinga abazaba ngamalunga edale lephalamende, sikhangele-ke abesenate ezigabeni zonke zelizwe esizaba lenhlahla ukubathola. Sithemba lawe lapho khona mlaleli uzasithumela inamba yakho usitshele ukuthi wena ungubani, uncintisa ngaphi. Amakhansila amaningi phela njalo labadinga ukuba ngamadale ngamalunga edale lephalamende labo baningi, ngakho abanye asilabo bonke. Nxa wena ukhona laphana singakwazi, thumela inombolo zakho ku-WhatsApp zibhaliwe laphana ecingweni kumabonakude lapha nxa ubukele. Kodwa nxa unganilisi ukubukela ungasitshayela ucingo ku-0012026192077 bese sikutshayela wena uzaphongukwenza lokhuyana okuthiwa yikubhipha. Ngakho-ke bese sixoxa lawe. Njalo sikhuluma nje siyananzelela ukuthi kulomhlangano njalo saqhubeka lamhla khathesi njengoba sikhuluma nje eHarare lapho okukhuluma khona inkokheli zamabandla ezingabesifazana. Ukukhuluma unkosikazi Melba Zapasi owebandla le-1980 Freedom Movement Zimbabwe, kukhuluma unkosazana Thokozani Khuphe owekhokhela ibandla le-MDCT, kukhuluma unkosikazi Joyce Mjuru we-People's Rainbow Coalition kanye lo Violet Marie Yacha we-United Democratic Movement. Kusihloko esithi is Zimbabwe ready for a female president? Yikho-ke udaba abalucubungulayo kathesi nje sikhuluma nje emhlanganweni eHarare. Lathi njalo siyathemba ukuthi sizabathola abaningi kumbe abalihlekana bokukhuluma labo. Sikhangela amabandla wonke, asibandlulule ukuthi yiliphi ibandla okumele kuxoxe lalo, yiliphi ibandla elizithi likhulu kulelinye. Wonke nje oncintisayo uyakhuluma kulenkundla. Yini bomama?
Aiwako neavo vachangobva kupinda muchirongwa chedu pano paWomen's Round Table. Nasi tiri kutarisa zviri kubatana nemadzimai vari kupinda ivo musarudzo. Tiri kutarisa kuti madzimai ari kukwikwidza ndivanani, uyezve tichivapa mukana wekuti vatitaurire kuti ivo vakavimbisa chii kune avo vachange vari munzvimbo dzavari kukwikwidza. Tambonzwa amai Sera Mahoka vanga vari kutaura ivo vachiti vari kukwikwidza vari kuhurungwe vakamirira NPF, asi pari zvino vari mubatanidzwa weMDC Alliance. Tikazvonzwazve kubva kune vamwe vekuMDC Alliance, asi regai timbokupai kune vamwe vari kubvawo kuBulawayo timbonzwa kuti vari kuti chii, vari kuvimbisa chii vachikwikwidza vari ikoko kuBulawayo vari pasi peMDC Alliance.
My name is Nicola Watson. I am the MDC Alliance candidate for Bulawayo Central Constituency. I have filed my nomination papers. I have one more step left to go, which is payment. And how do I rate my chances? If hard work pays off, I stand a very good chance. And I don't like blowing my own trumpet, but I think I'm going to do it again. If I get elected, my priorities are the same priorities as should be everybody's priority, which is to regenerate the economy of Zimbabwe so that government generates sufficient fiscal space to honour its obligations under the Constitution, which are social services, health, education, and social welfare. And quite honestly, those are my priority areas because they affect every single Zimbabwean in every single constituency of this country. Local government issues also revolve actually around lack of government support and fiscal space for their obligations.
Aiwa, tiri kunzwa apo kune vamwe amai vari kuti ivo vakamirira bato reMDC Alliance vari kubulawayo. Asi regai tombochingamidza vari pano paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tina amai Hilda Mkomo vari kuti ndibatsei mvavakanda namba dzavo. Tatenda Gertrude Marengwa Ncube ari kuti ndifonerei. Roy Colin Nyashanu ari pano ari kuti iye chamisa chete chete. Onias Vengesa hanzi tinogwara uyo handisi kuzoti vari kuti chiyapo. Hilda Nkomo ari kuti volume please, saka handisi kunzwisisa kuti muri kutinzwa here kana muri kutinzwa, kandai nema hearts nema like kuti tinzwe kuti muri kutinzwa kana kuti kwete. David Ndlovu ari kuti CCC kureva kuti chamisa chete chete. Ranganai Predio Samuche hanzi munangagwa hanzi although he is bad it doesn't make Mugabe a saint either. Precious T. Machaka, varikuti ivo vachamisa for 2018. Amai Hilda Nkomo, varikuti please, you know, we need to do something. And if you don't campaign, you don't win. Dr. Rokawarita Uma Tendai Aussie, varikuti ye vachamisa chete chete. Hilda Nkomo, and well done, Nicola Watson, Zimbabwe is for all, no matter what color or gender. Saka amai Hilda Nkomo varikutsigira kuti amai Watson vauya zvakanaka nekuti Zimbabwe ndeye munhu wese, hazvina basa nekuti iwe uri weganda rakadii uyezve kana kuti uri mudzimai kana kuti murume. Asi nhasi tanga tiri kuona zveMuharare manga mune musangano mukuru panga pari kutariswa ipo kuti Zimbabwe senyika yakagadzirira here kuva nemutungamiri wechidzimai. Taona pamusangano uyu pachipindwawo naamai Mujuru, amai Tokozani Kupe, Mzvare Tokozani Kupe, amai Mariacha nevamwewo varikupinda musarudzo imomu vachida kuita mutungamiri wenyika. Saka zvinonakidzo timbonzwawo kuti pfungwa dzavo dzakamira sei, tange tizokupai zviri kubuda kumusangano iwoyu. Asi pari zvino kune avo vachangobva kupinda muchirongwa, dzvanyai pakanzi share tione takawanda, uyezve titaurei kuti muri kutinzwa here kana kuti kwete, nekuti pane vamwe vanga vari kuti volume yenyu haina kumira zvakanaka. Over to you, sir.
Sezwa njalo kuti sesilo mhlonishwa wethu wakuqala lapha ecingweni unkosazana Presia Ngulube, yena siyakwamukela kuhlelo unkosazana Ngulube.
Yebo, ngiyabonga.
Ye, ungaqala ngokusichasisela amafitshane ukuthi igama ngubani njalo uncintisa ngaphi, umele liphi ibandla.
Igama nguPresia Ngulube, ngizamela iMthwakazi Republic Party, ngisenjubelo Bengula constituency khona pha kuBulawayo.
Ye, ungasichasisela ukuthi umkhankaso wakho uqhubeka njani, sikhuluma nje.
Sikhuluma nje okwakathesi siyenza ama roadshows silibandla leMthwakazi Republic Party, sabona ukuthi ukubiza ama rally kunzima ngoba abantu abaningi, ngoba silibandla elisakhulayo, abantu abaningi besaba ukusuka emabandleni abo bebonakale besema rally neMthwakazi Republic Party. So thina senza ama roadshows, sifaka lama flyers, singenisa door to door.
Ye, manje ama road shows lawo asebenza kuhle yini, sinanzelela ukuthi liyabelima indawo inye njalo lizuza lithola abantu abaningi abangaba yisilinganiso singafanana lalabo elingaba bathola imali semhlanganweni yama rally enkundleni.
Ye, kuma road shows siyabe khamba siyabe singamanga, siclear ama uhamba nethi ukuthi sibe stationary. Siyahamba sithola abantu abaningi besinikeza ama contact details abo abafuna ukujoyina ibandla lethu leMthwakazi Republic Party, bethenga lama membership cards.
Ye, ibandla lakho lilodaba egudwini kulezi nsuku njalo belisemsakazweni ngalokho okwenzakalayo okuthiwa elithi linalibandlululo lwabantu beMatabeleland. Liyamukele kanjani emphakathini nxa likhuluma ngobandlululo?
Ebantwini bakithi samukeleka kahle kakhulu ngoba lokho esikulwelayo bayakwazi and kusegudwini ukuthi kulomhlobo oyiwo osincindezelayo endaweni yethu yaseMathebeleland. Okungangukuthi imisebenzi kakhulu yikho lapho endaweni zemisebenzi, yikho lapho esibona khona kulo ncindezelo olukhulu. Indaba esegudwini yiyo leyo yako-hyper okutholakale intsha isukuma isithi yona hatshi sesikhathele ngalento inketho abechazi ekhona elizweni esifika esibangeni sokuthi ize ingenele endaweni yasemathebelelendi abantu bendawo bezithole bengaselayo imisebenzi yabo.
Ye, nxa lisebenza lapho abesifazana kuyini elikutholayo ngabesifazana ikakhulu khona ngapha emathebelelendi, libona ingani bona balo lwabo ubandlululo ababhekana lalo yini olulukhulu okwedlula lolo olwabesilisa nxa beqathaniswa labanye abesifazana kwezinye izigaba zelizwe?
Singakhangela vele umzabalazo wethu thina inhlupheko zethu ngapha emathebelelendi, konke okuhlupha noma okuhlupha obaba kusuke kuqale kuhluphe omama kakhulu, ngoba every problem ehlupha obaba it comes ibe yinto enkulu kakhulu kubomama, ngoba singathi imisebenzi omama yibo abahlukumezekayo. Nxa sokufika kuthiwa ubaba akasebenzi, umama endlini nguye osethwala nzima, nguye osethwala ubaba, nguye osencindezelekile. So thina singeke sithi thina silwela medu amalungelo omama, ngoba kuqalela phezulu okuyinto kwakhona kuze kuyehle kufike lasebantwaneni. Kodwa esikufunayo ukuthi singathi thina sinqobe la ama-problems amakhulu angikhona, then omama labo bazakhululeka, ngoba kuqalela phezulu okuyinto kwakhona.
Ye, wena njengowesifazana usebenza njani? Bayakwamukela ezigabeni, siyananzelela ukuthi isikhundla sakho siphezulu ngempela kwelenu ibandla, ukuthi ungumsekeli kamkhokheli lapho. Bayakulalela nxa ukhuluma, njalo abantu bayamukela ukuthi ye lo wesifazana la uyakhokhela?
Ezikhathini eziningi siyabona ukuthi kwamanye amabandla abantu ababahlonipha abantu besifazane, kodwa anti lapha sikhuluma ngemthwakazi Republic Party, iparty yabantu abaningi abasesintwini, abantu abakwaziyo ama-values omuntu ongumama. Ukuthi umuntu ongumama esikhathini eziningi usuke abe fragile kwesinye isikhathi, abe emotionally kumbeni abe njani, kodwa iba ebandleni lethu baloku-understand ukuthi ngingumuntu ongumama, and umuntu ongumama uyahlonitshwa ngazo zonke indlela. And then okunye nami angiyeke ngithathe i-advantage yokuthi ngoba ngingumama sokumele ngiphathe abantu kabi. So yikho kungenza ukuthi abantu bangizwisise, bangibeke lapho kumele ngibe khona.
Ye, kuyezwakala. Can you briefly summarize what you have been saying in English, ukuthi how are your campaigns so far, and how are people receiving you in the communities?
Okay, the campaign has been going so well. We are doing roadshows, because we can't do rallies, because the people in the communities, they don't want to be seen joining the small parties or the new parties. They want to identify themselves with bigger parties when it comes to AMA rallies. So now we opted to do roadshows whereby they come and listen to the message and then they move away, just like that. And then the message has been taken so well on the streets and in town.
Mm-hmm.
Because we have been making we have been doing demonstrations and
yeah, ububambile khonapho ecingweni. Sizaphenduka njalo kuwe, siqale sikhulume lomunye.
Okay.
Aiwaregeiti mboenda kune mumwe munyarikani wedu tiri kunzwa kuti tina mai Susan Matsunga vebato reMDC Alliance, kana kuti mubatanidzwa weMDC Alliance. Regeiti ende kwavari. Hello, amai Matsunga.
Hello, makadizwe.
Aiwa tinokuchingamidzai nemufaro ipo pano. Vamwe vangada kuziva kuti semudzimai makafunga sei kuti mupinde munyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika, uyezve muchange makamirira dunhu ripi?
Matengera ndakaita zvematengerwo enyika ndakatanga mugore ra1999 pakavambwa MDCT inova yaitungamirwa nadhalidha icon Dr. Morgan Richard Tsvangirai. Vana vakatisiya vachizotisiya muna February swa 14 vachitisiyira Honorable Advocate Chamisa kuti vave vamiriri wedu vachava presidential candidate yedu pamaelections atakatarisana nawo. Semudzimai kupinda kwandakaita matongerwo ezvenyika, ndakaona zvakakodzera wai ndakachiisa MDC Alliance. Ndine zvishuwo zvandingati zviviri zvina zvandinokwanisa kutaura nekushuva nemadzimai kuti empowerment sei madzimai mukati menyika yatiri kurarama. Madzimai tiri vanhu vari kungodzorerwa kumashure.
madzimai hatina vamiriri tikatarisa izvoni muparliament of Zimbabwe. Madzimai ari muparliament of Zimbabwe madzimai asinga constitute the 50%. Madzimai ari muexecutive madzimai asinga constitute 50%. Madzimai amuri mujudiciary madzimai asinga constitute 50%. Saka ndakaona semudzimai akashandawo nemawomen's organization kuburikidzana na women in politics support unit, women trust, UN women, nekundi empowerawo semudzimai wechidiki kuti zvakakodzerawo kuti ndinge ndichiendawo ndichivawo mumiririri weconstituency kuti ndikwanise kuempowerawo mamwe madzimai kuti kana svibona achikwanisa kutimiririra tinokwanisa kumuvha tichienda mberi semudzimai.
Muri kutambirwa sei kuconstituency yenyu iyi nevamwewo vari kuikoko?
Matambirirwo andiri kuitwa akanaka. Ndinoti nechikonzero chekuti besides the political affiliation yekuti tinobva kumapato akasiyana-siyana, asi nekuda kwekuti ndiri chizvarwa chemuno musa kwose, ndoma ndakakurira, ndoma ndinotogara ndizvo zvakare, ndinoziva matambudziko anosanganira nemadzimai zvizhinji, mayoung women, kunyange mayouti vana baba vacho vari munharaunda yandigiri. Kutambira kwavo kwakasununguka kuburikidza nekuti vakasangana matambudziko vachinge vandigadza pachigaro, vanoziva kwekunanga, vanoziva pekuturira.
Ndeapi matambudziko amuri kuti mimi ndikapinda ikoko kumufa kwose ndichagadzirisa? Nekuti vamwe vari kutarisa kuti zvii zvinyowani kana kuti zvitsva zvamungati mimi ndoda kupinda wondogadzirisa sechizvarwa cheimomo mufa kwose.
Sechizvarwa chemusakose nyaya yeempowerment of women muconstituency maandigiri isingatarise kune mamwe maconstituency. Nyaya yemadzimai, madzimai ekumusakose, musakose is a high density suburb inova ine vanhu vanodzidzisirwa zvakanyanyisa kunzi havana kudzidza. Tichasimudzira dzidzo dzemadzimai kuti madzimai kana tichinge tavhota musi wa30 madzimai akuenda kumabasa, akwanise kuenda night school, akwanise kunowedzera dzidzo pamusoro pedzidzo dzavanga asina mbobvira vasanganowo nadzo, vakwanise kuzvishandira, vakwanise kuriritira mhuri dzavo. Zvakare ndimirire madzimai panyaya dzematenity free, ndimirire zvakare madzimai panyaya dzefree education, nekuti nyaya dzemafree education inyaya dzinobata kunesu vanhukadzi vanenge vane vana vakabereka vana. Nyaya dzematenity free dzandataura idzi inyaya dzinoitika yekuti it's not a crime kuti munhu aite nhumbu, but it's a national service yekuti hurumende inofanira kunge ichiona ichimiririra pamukadzi akazvitakura kuti asanga achibhadhara kana mari. Asi ndiri munharaunda yandigere ndinoona ndichizviita, tikatarisa pangona ine yatiri tine nyaya dzakawanda dzeGBV dzedomestic violence dziri kuitika munharaunda yandigere kuburikidza nenyaya yeikonomi. Saka ndinoona kuti zvimwe zvazvino zvine kuda kwokuti ndine passion, ndine ruzivo, ndine rudo, mwoyo wangu unodzimbikana nekubatikana madzimai mazhinji achinge achishungurudzika ari mudzimba achienda kunotsvaga huni, achienda kunoita mapisi wechi mudzimba dzewanhu achiona madhora, okuti dhora iroro kuti uriwana unongwarisirwa paekokesi kuti uritore hapana matoriro. Saka ndinoona kuti tikasimudzirana semadzimai zvinhu zvedu zvinofamba, uyezve chikuru kwande chekuti tiende muswatete kunovhota, ende tichinovhota tovhotera Advocate Nelson Chamisa vanovamiriri weMDC Alliance.
Ameno, kana mchiti timbopinda mchirungu, momboti tikakuvunzai mchirungu kuti what can you promise the people of Mufakose, because some people are alleging that we've seen so many people rallying to become MPs just for the money and, you know, for what comes with being an MP. What are you promising?
No, it's not for the money. When you need to become a member of parliament for Mfakose constituents, it's not for personal for personal job. But you are there to look after those people who did not manage to have access to donors, access to even to the executive. I can go to the ministry, the Minister of Women's Affairs, the projects of women, which empower women in their constituents. That's why I choose to become a member of parliament in Sokoto. At the same time, I'll come up with a program which empower women. Like 2013, if I'm not mistaken, I was doing a project of donating dollar for each woman, for us to, as women, to empower each other for to have our groceries, our basics. You know, as women, we are the ones who face challenges in all houses, in our households.
Thank you very much, Esther. Yes, I understand we have our next guest, Jasmine Toffa. But before we go to her, let's briefly take hear from our listener. Siyakwamukela ecingweni mlaleli.
Sanibonani.
Yebo, ngibani esikhuluma la njalo ungapi?
Oh, nguMainkomo, ngise United Kingdom, se London.
Oh, kunjani khona ngapho, Mainkomo?
Ngiyaphila, lifuna ukuthi ngikhulume lo limi bani ngoba mina indimi ngiyazazi kakhulu.
Uzaqalisa ngesiNdebele ngamafitshane uthini, ngodabula usegudwini uthini, ngabe sifazana abancintisayo?
Abasifazana abancintisayo ngithabe kakhulu ukuthi siyabafuna ukuthi bangene emncintiswaneni. But i-problem yami kubomama yikuthi ngabe basekela ama uyazi laba abantu abavele bekhona uyazi ukuthi nga let's say kathesi kula maparty lawa are famous, then they join those parties. Ungabe useparty niyona leyo umuntu uzakala ngokukhuluma kwakhe ukuthi umama lo ulamagasi, umama lo ulolwazi, then khonapho besebekuphakamisa. Angile yakhumbula ukuthi uManduru waye kuZanu-PF. EkuZanu-PF ngiyakhumbula komnye umnyaka ansa remember ukuthi which year waba ngu-vice president uManduru, sonke siyakwazi. Ngokuthi babebona ukwenza kwakhe la ukuthi umama lo ule ngqondo, asike ukuthi omama bakhangelelwa phansi. Even lapha e-England, uTheresa May or those prime ministers bonke abangena ezikhundleni babevele besupporta amaparty wona lawo aziwa ngabantu. Bephakathi then bazabe bekhangela ukuthi no, umuntu lo uhlakaniphile, singamthova, uyakwanisa ukuthi asimele. But i-problem isisiba khona eZimbabwe yikuthi umuntu wonke seforma amaparty, then ungakhangela ukuthi iparty yakho yincane njalo awaziwa. It's not ukuthi abantu baza kuvotela, no matter ulolwazi, no, kumele la ukuqali waziwe usendaweni enze ukuthi ukhanye, abantu bakuthande usendaweni yona le ubonakala. But ungazivele ukuthi asengihlaleli lami, sokumele ngithi nje ngiqalise yami. Angithule yabo abantu bazasipinda bathi umama lo sengumthengisi. Anti ngibambe umama lwana osehurungwe wesi umayi mahoka izila abantu bekomenti ukuthi waye kuzami. So yena ngaye sithi yena usupporta uKamisa, engasathi ngelinye ibandla kakaphume egcekeni ukuthi mina ngima lo Khamisa. So abantu bazebemvukela ukuthi uma lo Khamisa, manje nxa usathile ekwenzini ukuthi ngizamsekela kodwa ngiphanyeke kwenye indawo.
Ye, hayi kuyezwakala. Siyawubonga umbono wakho, bamba khonapha ecingweni uzakhuluma lo Mavela singesishona ngemzuzwana emlutshwane elandelayo. Siqale sithathe omunye umhlonitshwa wethu esilayo. We welcome you to the show, Jasmine Toffa.
Salibonani, linjani? Lami ngiyathaba ukungena kuhlelo lolu.
Yes, if you can first introduce yourself and your party and what's happening so far.
Oh, okay, you want me to introduce myself in English? Sorry, I missed the beginning, so I hope I will, you know, be in line with all the other honorable members.
Yes, it's okay. You were just talking about your candidature and your campaigns and what's going on, challenges, successes, everything.
Okay. Thank you very much for having me. My name is Jasmine Toffa. I am a current Member of Parliament for Volare Metropolitan. I am contesting in this election on PR. I'm actually on number 4. I've been helping to campaign in all the constituencies. Well, not all, but as many as I possibly can, because it is because of those other 12 constituencies that I will be elected in. I won't start with challenges because I always think that it's important to look at the positive side of things. We have been campaigning in most of the constituencies. I've been supporting the women candidates that are currently running and have constituencies. The women candidates have been doing very, very well. They've been being accepted by the community. There's a lot of excitement. I think the excitement is there because not many women have made it through in this in the alliance. I mean, the NDC alliance that is led by Advocate Nelson Chamisa. We are part of the alliance from President Welch Manube, NDC led by Welch Manube. So we are all under the umbrella of the NDC alliance. We've done what we did do in one constituency. I will pick Luveve constituency, where we have a woman candidate, namely Stella Ndlovu. We had a fantastic launch of her candidacy. On Africa Day, we invited all the women from the alliance partners to come and meet as a team-building effort to show that as women we can support one another. What we then did is we made a lunch which consisted of African delicacies. We had the makwimbi, we had the mfushwa, we had absolutely nothing from Western, you know. So we had ischwala samavele, we had inkobe, and so on and so forth. Initially, when we went to buy the ingredients at Eshashi, when we looked at it, at this food, and we thought, oh my goodness, what have we done? But it was fantastic. We left it to the women from the constituency. We got nobody else, and they prepared this dish. We had Wild as our guest speaker. We had Samu as our guest speaker to come and introduce our candidate, and it was amazing the way everything just turned out. The women just gelled, and it was a hit. And we opened out a clearing, in just an open clearing, and we put out a tent, and everybody came dressed in the African attire. So that was a big bang. Mm-hmm. And from then on, we've sort of adopted that as an introduction for women MPs, for the councillors, and so on and so forth.
Oh, wow, that sounds interesting.
Yeah. Mm.
Yes, if you can just hold on there, we'll come back to you. Please don't go. Singakabuyi kuwe Mankomo, sifuna kunika uPresi Angulube elakhe elokugcina ukhona ecingweni Mangulube. Yeah, ungasitshela ke ukuthi elakho lokugcina uthini ebantwini benjube khona ngapho okhankasela ukuthi ubamele kudalele parliament.
Okay, ngithi abantu benjube abavotele umntanabo owaziyo inhlupho zabo, ozimisele ukusebenza, esebenzela abantu bonke regardless ukuthi bakuliphi ibandla. Sivusa umthokazi wethu, sivusa ubuntu bethu, developing indawo yethu.
Kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ukusixhasa kuhlelo usungazihambele.
Niyabonga kakhulu.
Okay. Sikeyithi mbodzuka kwamuri yamai Susan Matsunga muripo iri panhare. Hello. Amai Susan Matsunga.
Varipo.
Ehe, taurai tinzwe kuti pane vamwe vari kuda kuziya. I think mamuri kuexplaina zvenyu zvamuchaitira vanhu vekuconstituency kwenyu. Sei madzimai akaita mashoma panyaya iyoyi yekuti vawanikwe vachikwikwidza musarudzo dzekunge vari vadare kana nezvimwewo imomo mualliance?
Okay, chinoitika kazhinji kumadzimai
panguva yatinoisa patinokanda masizizi zvedu chinoitika ndechekuti varume they take advantage yekuti vanokwanisa kunge vane maresources iti semadzimai hatina kwatinowana maresources and varume vazhinji vanoshandisa nzira dzemari dzakawanda nekuda kwekuti vane maassets akawanda ekuti vanokwanisa kutengesa mamwe madzimai mawidho mamwe masingle lady saka at the end of the day tinowanika tiri vanhu namba yedu inowanika iri shomeka and mamwe madzimai haana mabasa ekuti akwanise kuzviriritira kuti vakwanise kunge vachiita zvematongerwo ezvenyika kana kuti akwanise kunge vachikombidza kuti vave mamembers of parliament saka ndozvimwe zvezvimwe zvinhu zviri kudzorera madzimai mumashure ekuti nyaya yeresource nyaya yeresource izvozvi tinenge tiripo madzimai vashoma vaunoona madzimai vanokwanisa kumira vachitaura vari pamberi pevanhu nyaya yesiye nyaya yandambotaura kuti nyaya yeeducation ndofunga ndambotaura pamavambo kuti ukasimudzira munhukadzi wasimudzira nyika yese yezimbabwe wasimudzira kunyange world wide yese asi kana mudzimai yeye asina kupuwa mukana wekuti azviite pasina kana aitewo shungu yekuti asimudzire mudzimai mudzimai anongoonekwa semunhu asina nebasa refu
mumbobata makadaro nekuti pana amai Hilda Nkomo vekuBritain vangada kumbotaura nemi mai Nkomo pindai panhare mutaure namai Susan Matsunga mumbovataurawo imi semadzimai vari kunze kwenyika kuti zvii zvamakatarisira kune avo vanenge vachipinda mubasa iroro rekuti vada kuita vadare
isusu kumadzimai enyika yedu especially mai vari kutaura ava ndavanzwisisa one kuZimbabwe cultural mutemo wechivanhu kudhara takagara takadzvanyirirwa kuti taiteerera mutemo unobva kumurume kuti murume wako akakuti handidi kuti upi nezvematongerwo enyika hapana paunomira uchateerera kuti ndichaputsa imba yangu handidi so tiriko kuti ikoko chanetsa ndechekuti pamwe ruzivo rwokuenda kuchikoro nepublic speaking speaking inoda munhu anogona kutaura akamira pane vanhu achinzwa kuita manyukunyuku mumwe munhu anotanga kudzamba dzamba kuti haachazivi pekutangira nokuti hazvimo maari saka handifunge kuti pakadaro ungatarisira kuti vanhu vanonzi vanokuvenga nokuti kusarudzwa nevanhu especially makambeni ekuti uve mumiriri wenzvimbo unenge uri munzvimbo yaunozikanwa kwako ikoko wedza kumati westi kana kumatebhelereni saka ndinokambena ndiri pane vanhu vanondiziva unhu hwangu nekubata kwangu ndichiri kurimemba rimwe gore pakaita mp wemgc alliance mai ndikuvakanganwa kukadoma vanga vari tita vakatosiya professional yavo she was a qualified tita vakasiya vakaenda kunoinda kuparamendi handiti maona saka kureva kuti kana tiri kuparamendi tiri vadzimai anotarisirwa uchenjeri nounyanzvi kuti zvandinotaura vanhu vanoomberera maoko here vanogutsurira here handimazviona so muno muuk muengland matiri muno vamunoona vana Theresa May ava nana Margaret Thatcher vakanga vari mumapati avo econservative vari madzimai anouchenjeri Theresa May anga ari kuhome affairs kuhome office anga ari secretary handidi asati tapota bato rake asi vakanomutora ikoko nokuziva kuti ichi chikara ichi tochisapa chinotonga handi mazviona saka neivo vanhu vekumusha kwedu vana mai neruzivo rwavo nokudzidza kwavo izvozvi denda ndiri kumushaini pano ndandichisekerana nachamisa ndichiita zvandinoda unyanzvi hwangu huchiratidza kuti chero ndiri mukadzi ndinogona kutonga dare ndine manzwi akakosha zvaizvanyirirwa kudhara nekuti kudhara zvainzi ukasagona kutaura kare kare kwainzi munhu asina mashoko anonzi enda kunovhiya mbudzi chero ari murume padare saka nyange uri mukadzi ka usazvitorera pasi as long iwe uchiziva kuti inini focus yangu ndeiti zvatiri kutaura izvi ndakupikisa mune zvakanaka ndichizvimiririra tinovada vana mai kuti vatisumukire bati misteki yandabata kumadzimai edu ekuZimbabwe ndechekuti mwana umwe angovamanyukunyuku sohoha kuti ndatokutobuda umu ndototangawo yangu pati but pakudaro manje matozvidhingura pasero nokuti pati iyoyo idiki yangofoma haichisina udzamu kuti wanyuka wabvepi mazviona ndozvinezvozvo zvandanyanyocherechedza sterek the whole country ndozvairi kuita nyambisirwa kana uchida kuti upindeka ndofanira kufamba ndiri mubato ndichifamba navo vakomana ndichivapa ruzivo rwangu tichibatsirana panotaurwa handimunoziva kana muchiita dhibheti unosungu zvinaruoko votaurawo zvinonzwika vanopedzisira vatauri mai vaya musatamba navo musatamba navo chero mumafamilies tinazvo ukaona pachisvika mwemunhu kunzi vasvika maingomo kana kuti pane davanhu vaisa vandakuguta ye vasvika esu wachokwadi nhasi tichabuda ani muri kuzviona kuda kuti ndatosumudzirwa nepati iyoyo yandiri bati tikabuda tichiti apa ndakonana ndakuti unopomawo yangu asi ndinenge ichizosekerana nawo kwakumberi watobva ndo mistake iyoyo chete
yaaaupe pakanaka pakadaro regai timboenda kuna Standard Killer tinzwe kuti ari kutiwo chii
Yes, siyabonga ke lapho besizo bankomo laye sike sakhuluma laye laye unika imbono yakhe sesibuya kuwe njalo umhlonitshwa Jasmine Tofa sizwe usitshela ngolimi lwesilungu obekusenzakala komunye umbuthano obelilawo lisidle ezimnandi ezesintu ungasichasisela njalo ngamafitshane ngesindebele abanye abangezwanga isilungu ukuthi bekusenzakalani lapha njalo kungani belikhethene yini njengabesifazana kuphela
Ye, hayi ngiyabonga kakhulu. Lapha ngikhuluma ngesilungu ukuthi besiyethula osiyethula omunye wethu umama obe omanje ngo MP umama umhlonitshwa uStella Ndlovu sakhethana njengabomama ngeAfrica Day ukuthi mhla siyethula umama uStella Ndlovu sibuye sonke simxase sihlangane njengamabandla aphansi kwe-alliance iMDC alliance ekhokhelwa ngubaba u-advocate Nelson Chamisa ozasimela njengo-president ukuthi njengabomama sikhanye ukuthi njenge-alliance bambeni njalo umama uStella siyamsekela so konapho sabuya njengabomama ngeAfrica Day sigqoke impahla zeAfrica iAfrican attire njalo sapheka ukudla kwesintu sabambana kwakhanya sibili sonke njengabomama sile one voice umama sikwazi njalo ukuthi njengomama yithi esakhayo njengomama njalo silakho ukuthi sibe yithi esidilizayo so si kwaba njengomendo ukuthi sabe silaya omunye wethu thine sayisikhona ngingathi wayekulo mama owayekhona oseparlamente umama uRuth Labode kwaba lami saba loSamu ovela ku-NGO eWild sacoxa laye njengathi thina esikhona eParliamente sabe lokumtshela ukuthi kuyini njengomama akukhangelele o akukhangele azahlangana lakho phambili eParliamente okunjengokuthi okuthiwa ngesilungu ukuhekla ngayo omunye ekhuluma laphana ukuthi akukhangele ukuthi amadoda abazamenzani and thina eParliament sesilesivumelano esokuthi njengabomama ngayo umama ephakama ekhuluma lapha neParliament akula mama ozancedisa amadoda ukuthi angani uyeyisa umama sonke kumele sisekele umama umama angakhuluma ngaqeda ukukhuluma sonke sixakeze izandla ngokuthi njengabomama sonke silodubo olufana naye sonke yithi esithwala izisu ezizala abantwana esiba nobuhlungu ngaye abantwana bethu bengayenelisi ukuthola imisebenzi bengayenelisi ukuya ezikolo ngaye sisiye ezibhedlela lapha yithi esihluphekayo njalo ukuthi ngathi ngesilungu ukuthi we are intimidated ukuthi ukuthi singatholi ama birth certificate ama birth record abantwana ngabe abantwana bethu sesifuna ukuphuma singayenelisi ukubhadala so singakhuluma ngelizwi one voice sizabalakho ukuthi siphakamisane lama challenges esiwatholayo eParliament simtshela so that umama uStella o amanye ama candidates esihlangana labo babe lesibindi bebekwazi ukuthi siyasekelana njengabomama
Ye, kulungile ubambe khonapho sizabuya kuwe njalo sizokhuluma ngokuningi okuhlupha omama lelizabenzela khona linganqoba kukhetho. Ububambile khonapho ecingweni okwakathe sisithanda ukwemukela abalaleli bethu abasixhasayo lapha kumabona kude ebulenjini. U.S. Lindsay Hammon, siyabonga usilandela sinini. U.Brian Moya, uNdumiso Ndlovu. Lawe nxa ulalele, ungasifakela nje isibonelo sokuthi ulalele, sibone ukuthi ukhona uhamba lathi. Sibe kwazi ukuthi ye, ngempela siyakhuluma kulabantu abalaleleyo, sikhulumi sodwa.
If you can just recap what our candidate was saying.
Yes, actually she was recapping what she was saying in English about their, you know,
Africa Day.
Yes, their Africa Day and how they were encouraging other women. I think what she added this time, which wasn't probably the last time, was that they shouldn't be, when a female candidate speaks, there should be encouragement, no heckling from the crowd, because sometimes people heckle and the women should clap actually to encourage the other woman to be confident.
Interesting there. Maybe let's just let me read what's coming out on our Facebook page, our Shona Facebook page. Tukona panapa, H.M. Ngara arikuti iye, Zim is not ready for a woman president because the current regime or system we are advocating to remove is much stronger. No woman can tackle it. Women will get their chance to be presidents, but only after we remove ZANU-PF, says Ngara. He says, ZANU-PF is completely to be destroyed from power. I advise them to destroy their small parties, that is women, and join main opposition and fit in as MPs, ministers, and other administrative positions. So he has a view that women at this particular time are not yet ready to become presidents. Sandra Mambinge, arikutie, please call me Sandra Kandai number zenyupano. Kuti chikwanisa kuita sei kukufonera imaite dzonzi arikuti ndiri pano asi volume yenyu haina unyatsomira zvakanaka tatenda Gertrude tinenge tambokuverengai Kathy Maz arikuti makadi iko kwamuri ikoko aiwa isusu tiri wadi todzokera kwamuri amai Susan Matsunga zvanga zviri nyore here kuti mutaure nemhuri kuti makuda kupinda munyaya idzo dzezvematongerwe enyika semudzimai.
Ndingati zvazviri nyore nekuda kwekuti nyaya ndambotaura iya kuti semadzimai mukukura kwedu nemararamiro edu unhu hwedu kana ubuntu hunotangira kubva tiri mwana mudiki chipo chinotaonekwa kubva uri mwana mutete kuti Susan ane chipo chakadai zvinobvumirana zvemutaura ambotaura uya ari kumhiri kwemakungwa kuti eZimbabwe we are not yet semadzimai kuti tinge tichilida this country tv mapresidential candidate.
Murikubvumirana naizvozvo? Murikubvumirana napo here pari kutaurwa? Nekuti pane vamwe zvemukoma vataura mukoma HM Ngara vativo madzimai vemunyika pari zvino havasati vasvika pachinhano ichocho chekuti vaite vatungamiri. Imi munoonawo sei zvataurwa izvi?
Hatisati, we are not yet.
Sei muchidaro?
Zvinodaro nechikonzero chekuti vanhu vatiri kurwisana navo ka poechange ka vanotoda munhu akasimba sezvakaita advocate Nelson Chamisa. Nekuda kwokuti munhukadzi mukukura kwaakaita munhukadzi aingonzi a full day houseworker. Aingonzi enda kuhuni, enda unosuka ndiro, enda unodii. Yeti vana mukoma vedu vaiswera vachitema shiri, vachinoteya shiri, vachinovhima vachinodii. Zvakabva kare kana tikadzokera mubhaibheri Mwari rinotaura kuti even Dhavhidhi chaiye chaiye hatinombonzwa kuti kwakuna Dhavhidhi wemunhukadzi. Dhavhidhi anga ari murume, iye akanorwisa Goliathi.
Aiwa, mubata zvenyu makadaro. Star, a very interesting perspective there coming from the MDC Alliance candidate, Amai Susan Matsunga. She is saying she agrees with Amai Nkomo and also with Mr. Ngara, who wrote here to say that Zimbabwe is not yet ready for female leadership. She says because of the way women are brought up, they're not yet ready. So interesting contribution there. Over to you.
Yes, bonge njalo uThemba Sayi othi layo ulalele sibonge lo Melody Kolide Chuma yena othi ngiphambili ngomakhuphe ongafuniyo kayekele. So he's saying he supports Thokozani Khuphe of the MDCT for president and he's daring anyone who doesn't support her. So that's contrary to what someone just said today about Zimbabwe not being ready for a female president.
That's why it's good, you know, to have such a forum, because we have so many diverse views, and we encourage them, by the way. Please, yeah. You know, and we, you know, we are urging all the people that follow us to be tolerant. We do not support any party. We are free to interview anybody, especially the candidates who are female. If you're listening, we are appealing to you to please send us your numbers so that we can profile you.
Yela nxa isikhathi sesikambile sesibuyela kuwe njalo umhlonitshwa Thofa. Ungasitshela ukuthi uyiphi imkhankaselo yenzayo kathe sencedisa abesifazana labantwana. Nyakhumbula ensukwini ezedluleyo, kunyanga ezedluleyo, sake saxoxa usithi liyenze ihlekana nje iqembu labantu kuWhatsApp lapho elalibhalelana khona lixwayisana ukuthi abantwana bengazuza njani ama birth certificate lezinye incwadi nje ama ID lani. Laphumelela yini ngalokho, selingaphi ngakho, njalo kukhona yini ezinye inhlelo elizenzayo zokuthuthukisa abesifazana
bayo? Ngiyabonga kakhulu, singishaye lapho enkanda simpini. Right. Hayi, si ngilokho ngilakho, silokho sinalo uhlelo lona lolo. Sesihambe ngaze ngayahlangana lo mka president uMnangagwa. Ngizama ukuthi njengomama aga azame ukuthi akhulume lomkakhe uPresident Mnangagwa ukuthi akhangele ukuthi kuyini angakwenza. Ngicela njalo wanginika about 3 hours of her time. Sa raise emotion engayisekelayo eParliament ukuthi ngidinga ukuthi sicela i-amnesty ngesintu, ukuthi kube lokuyekelelwa umuntu wonke eZimbabwe for a period of time, ukuthi banikezwe ithuba lokuthi nabo bakhanye bengabantu eZimbabwe. Kathesi njengoba umuntu ungana ID, ungana birth certificate, kawubalwa, you are nothing. So unikwe abantwana ukuthi babe lethuba lokuthi ba registre. Unfortunately, nguye as u-first lady weZimbabwe kathi ngizathatha ithuba leli ngisebenze ngikhulume lo baba ukuthi baba ngicela usiyenzele lokho. But njengoba ngikhuluma ukuthi though that mina ngingabuyela eParliament, wonke umuntu ozavotela u-MP osekela u-EMDC Alliance ekhokhelwa nguNelson Chamisa gobulawayo nationwide, but particularly gobulawayo lapho engiyabe ngime khona, mina njengo-MP ngizalumela udalo lolu ngokuthi ngiyakwazi and ngenhliziyo yami yonke ukuthi abantu bakobulawayo neMatabeleland ngendaba yegugu rawundi, into le iyabahlaba and iya-affecta impilo zabo. Ukuthi ngabala my birth certificate, and I promise you from the bottom of my heart, ngenhliziyo yami yonke ngizalusebenzela udaba lolu until we succeed. And I know ukuthi yikho uNelson Chamisa njengo-president ngizakuphutshisa kuphela.
Yeah, ubobambe khonapho. Interesting there, she has actually met First Lady of Zelia Mnangagwa over the birth certificate issue, especially of Bulawayo in Matabeleland. People were affected by Gukuraundi, and she has asked if she could talk to the husband about the issue, so they are given amnesty and, you know, to bypass some of the procedures which are, you know, hindering them to get these documents.
Very interesting. Amai Susan Matsunga, kana muchiripo pindai mvamango tigagaga, kuti vanhu vanofanira kukuvhotera ise ikoko kwamuri kumfakozo.
All right. Ini ndinongoti vanhu ngavandivhotere kuburikidza nevandiri kuteera matsoka dzavo, vanhu vamukoma David advocate Nelson Chamisa, kana varivo vakamboita kuti shandiko ivepo, kubudirira kuvepo muGovernment of National Unity, hapana chinokona kuti tinge tichipinda semudzimai ari kuteererawo utungamiriri hwakasununguka. Iye zemashoko angu andino chaore kupezisira ndiye kuti kune vakateerera vemufakose constituency. Andina mari, andina chirauro. Asi chirauro chinouya musi wa 1
August. Aiwa tinotenda. Thank you so much to all our guests who joined us. Susan Matsunga of the MBC Alliance. We had Amaisera Mahoka on the show. We also spoke to Monica Mchango of ZANU PF earlier on. I'm Marvelous Mhlanganya.
And Jasmine Tofa and President Ngolobe of Mthakazi Republic Party and Tofa of the MBC Alliance. Oliver Lelisayo, Musithandekile Mhlanga.